vatsigiri vezanupf vakawanda vanoti havasi kufara nekufambiswa kwakaitwa basa nemurongi wemisangano mubato ravo vaengelbert rugege pasarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzenyika dzichaitwa mumwedzi mishoma iri kutevera. Mumwe wevanhu ava vaes lumumba vanoti bato ravo rine basa guru rekubatanidza vanhu kuitira kuti rigokunda musarudzo. Valumumba vanoti varugege vakatadza kuita izvi nechimbi chimbi vanofanira kusiya basa.
Chikumbiro changu ishe baba political commissar of ZANU-PF, go back and organize the people. Option number two, surrender. Surrender to guru zvekuti zvinhu zvinozvarenda zvozvisiya ndopfungwa dzezanupf ndopfungwa dzemuhondo nozvisi zvinozvarenda. In order to give ZANU-PF a chance to live and fight another day, in order kuti musamuzvitsingese, do not be like a terrorist bomb who says, I will wear a bomb and I will make sure that I defend Ega. Musadiyuze neni baba kana kuti yurai neka. Asika kunyura neni, yurai neka.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vaishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mazinga vanoti kusafamba zvakanaka kwaita sarudzo muZANU-PF hakusvibise zita ravarugege chete.
Dambudziko riri kubva pakuti iko zvino musangano wave pasi pemauto kunyanya hauchisiri musangano zvawaive kumashure uko tisati tapinda panguva yekuti mauto paakatora nyika nechisimba muna November wegore rakapera. Ndopane dambudziko ipapo, saka dambudziko racho riri kuenda pamongo chaipo pekuti utungamiri hwavamunangagwa varimo vakawanda vanenge vari vatsigiri vezanupf zvichida vanenge vachigunun'una nemaitikiro azvakaitwa nekuti havana kuvhoterwa, vakagadzwa nemauto pakabiswa vamugabe nechisimba. Ndopanobva dambudziko. Ndo zvinogona kunge zvava kutaridza reko zvino pane zviri kuitika mumaprimary nyonganyonga iripo iyi.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vaishanda nesangano reZimbabwe Organization for Youth in Politics vamukosilati Emmanuel Moyo vaudza Studio 7 parunhare vari kukwekwe kuti kushomeka kwevanhu vakabuda kunovhota musarudzo dzemuZANU-PF kunoburitsa pachena kusawirirana kuri mubato iri. Pakatariswa kubviswa kwakaitwa vaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nemauto.
Low turnout yakaitika mumasvongo dzezanupf pamaprimary elections apo inoratidza iyo kuti mune kakugunun'una, mune kakusawirirana kari kuitika pakati peutungamiriri nemastructures kana utungamiriri nemamembers avo. Nokuti kana vanhu vakurasikirwa neinterest yokuparticipata muprimary election yebato ravo, chii chichazovapa interest yekuparticipata munational election? Zvinoratidza izvo manje kuti bato iri rinofanira kutoshanda nesimba. Ndava kana zvakadai somberi hakuchina rujeko, mberi hakusina chiedza. Ndava kana ivo mamembers asisina faith nenyaya dzomba mavo kuti vo vakasire musha wavo, zvinoratidza kuondomoka kunenge kwaguta imba. Chechipiri ndira kutaura zvakare pamusoro pokukundwa musarudzo kana kuti kudyiwa musarudzo kwakaitwa maheavyweights nevanhuwo vasingatozivikanwe havo. Izvi zvinoratidza kuti mamembers kana mastructures ane maissues aasiri kugutsikana nawo zvakare neutungamiriri hwebato iri. Mukatarisa zvakaitika muna November of 2017 mutungamiriri aivapo panguva iyoyo vamugabe vakabviswa nemauto, zvinoratidza kuti tsime rebato iri rakabva rabvongodzeka. Ende mukubvongodzeka kwakaita tsime iri harisati ragadzikana kubva zvakaitika chiitiko ichocho.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vaishanda nesangano reHeal Zimbabwe Trust muzvare Stanley Dewa vati kushomeka kwevanhu vakabuda kunovhota musarudzo idzi, zvikuru sei munzvimbo dzagara dzichizivikanwa kuti ZANU-PF ine rutsigiro rwakakura kwazvo, pamwe nekukundwa kwakaitwa vamwe vakuru vakuru mubato iri vakaita savapatrick Chinamasa, vachristopher Mutsvangwa, valazarus Dokora nevamwe, kunoratidza pachena kuti veruzhinji havasisina chivimbo neutungamiri hwebato iri.
chikuru chinoshamisa ndechekuti vanhu vabuda ava havasiriwo vanhu vangachitarisirwa kubuda, tichitarisa kuti kudhara vanhu vezanu vaivhotera nevanhu vakawanda pamapraimari avo, uyezve mukatarisa nzvimbo dzacho dzanga dzichivhotwa dzabuda nhamba shoma shoma, ndokumaruwa kunonzi ndiko kwacho kune zanu kwaine mukurumbira kwainonyanyozivikanwa kwatinoti pachirungu mastrongholds avo, kwabuda vanhu vashoma shoma ende vanhu vacho vari kuhwina, zviri kuratidza kuti vanhu havasisina confidence neleadership yezano yanga iripo. Mukatarisa vanhu vakuru vakuru vamwe vacho vanotova maministers vadyiwa musarudzo, izvo zviri zvinhu zvinonyadzisa zvikuru. And chatingangoona apa ndechekuti vanhu vanenge vaneta nemusangano wezanu PF havachade, zviri kuratidza nekuhwina kwaitawo vanhu vamwe vasingatombozivikanwi, vanhu vakuru vakuru vachidyiwa.
Vamavhinga vanotiwo mapato anopikisa hafaniri kurara nezamu mukanwa achiti zanu PF yaita zinyekenyeke, vachiti bato iri rinogona kumuka chidebenenga musarudzo dzenyika dzichaitwa gore rino.
Ngatirangarirei kuti vakuru vanoti zanu PF isi njonjo tamba wakachenjera, saka vanhu ngavarege kufuririka vachifunga kuti zvichida mvenge mvenge ngaichiitika iyi mucherechedzo wekuti kumberi uku zvinganakire nemapato anopikisa. Zvinogona kusadaro. Chikuru chinodiwa chatakaona ndechekuti mumaprimary ezanu PF nzvimbo zhinji kwaitobuda manhamba akakura evanhu vakavhota mumaprimary, zvichiratidza kuti hapana anoziva mafambiro achaita sarudzo dzinotevera. Chakakosha kusimbisa izvoizvo kuti ngapave nesarudzo dzakachena, dzisina mhirizhonga, dzisina kuvhundutsirwa, nekuti dziriko nzvimbo dzatinonzwa dzatakanzwa kwaita sekuna Nagutu nana Kwekwe Gweru kwekuti vanhu vaivhundutsirwa, vamwe vachirohwa, vamwe vachidii. Zvese izvozvo vemapato anopikisa ngavazviongorore zvibiswe musarudzo, nekuti zvikasadaro kudzokera kunguva ya 2008. Ngatirangarirei kuti ivo vemapato anopikisa achona vakangoitawo rumwe rumwe, vamwe kwavo vamwe kwavo zvimapoka zviri kuwanda, misangano yavo iri kutsemuka nepakati mimwe nekurutivi zvipenga zvipenga. Ndo dambudziko guru riripo rekuti zvichida zvinogona kuita kuti zvipenga zvakawanda izvi zvipe musangano wezanu PF kunyange zvavo wava zinyekenyeke upiwe simba rekuti ukunde.
Hatina kukwanisa kutaura navarugeje kutindwe divi ravo pamafambiro akaita sarudzo dzemubato ravo, sezvo vanga vachiti vakabatikana patavafonera. Hatinawo kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu PF vaSimon Kaya Moyo, sezvo vanga vasingadairi nhare yavo. Sarudzo dzemuzanu PF dzaifambiswa mumatunhu akawanda nevanhu vaimbo vemasoja uye vari pasi pavarugeje avo vaimbovawo musoja. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.